chandingataura ndechekuti kumadzimai anoyamwisa nguva ino yeCovid vanokurudzirwa kuti varambe vachiyamwisa vana. Vana UNICEF nana World Health Organization vanokurudzira zvimwe chetezvo. Kune mastudies kana research dzakaitwa dzinoratidza idzo kuti madzimai haaparadzire utachiwana hweCovid-19 kuvana through breastfeeding kana mukaka. Izvi zvinokosha nekuti vana vanowana chikafu chakakwana nekuyamwiswa mukaka, uyezve vanobva vawana masoja aya atinoti maantibodies anosimbisa muviri. Saka zvinokurudzirwa kuti ngavarambe vachiita breastfeeding panguva ino yeCovid-19. And vamwe vanototi kunyange vanenge vabatira COVID-19, zvakakosha kuti varambe vachiita madanho ekuti vasaparadzira chirwere, asi vanokwanisa kuramba vachiyamwisa vana.
Dr. Ranga, sei amai ava vasingapomeri mwana wavo chirwere ichi?
Sekunzwisisa kwandinoita, vana mai havasi kuparadzira COVID-19 nekuyamwisa vana. Pane mastudies akaitwa kuRochester, University of Rochester, anoratidza iwo kuti hapana virus mumukaka kana kuti COVID-19 mumukaka, asi zvamastudies wayo anoratidza kuti panenge pachitova nemaantibodies against COVID-19 anowanikwa mumukaka kana masoja aya maantibodies anowanikwa mumukaka ekurwisa COVID-19. And ndosaka madzimai ari kukurudzirwa kuti ngaarambe achiyamwisa vana nguva ino yeCovid.
Iwo madzimai anoyamwisa anofanira kuita zvinhu zvakaita sezvipi kuchengetedza utano hwevana vavo panguva inoiyi?
Madzimai anokurudzirwa kuti ngaarambe achitevedzera matanho aya ekuti chirwere cheCovid-19 chisapararira. Izvi zvinosanganisira maface mask, basic hygiene, kuavoid atingatiwo macrowds nezvakawanda zvokuti COVID-19 isapararira, zviri kungoitwa neruzhinji rwese. Asizve vachikurudzirwa kuti ngavarambe vachiyamwisa vana, nokuti ndiyo imwe nzira yekuti vana vakwanise kurwisa chirwere cheCovid-19.